Mashoko aprezidenti Mnangagwa achisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakorokotedza kwavakaita nokuti zvizvarwa izvi zvakanga zvine udokwa-dokwa hwekusangana naPresident kuti vakorokotedze President nekuhwina maelections kwavakaita kuZimbabwe nekutaura mashoko ekuvasimbisa kuti ivo vanofara neutungamiriro hwavamunangagwa vanosapota vamunangagwa vakabva vawedzera makorokoto avo nechipo chemombe chavakati President takupai mombe seCanada neAmerica diaspora kuti iri tsiru izoberekavo vanomwa mukakavo vachiwana mukaka ivo President vachizoshandisa havo mombe iyoyo zvavanoda saka anga ari mashoko ekutenda uye ari mashoko yaPresident ekuzivisa zvizvarwa zvekuZimbabwe mamwe mabasa ariitwa naPresident kumusha angave asingazivikanwi nevamwe vari ku diaspora
mungapere muenzaniso vamusara zvamuri kuti vakabata izvi
somuenzaniso kuti kuZimbabwe zvara hakusisina nokuti vamunangagwa vakaunza chirongwa chipfumvudza vari kuvaka madhamu mairrigation kuti chikamu chichaneseka saka taane makore matatu tisina zvara muZimbabwe vakataura futi budiriro irikuitika migwagwa iri kugadzirwa yakaita senge Harare Masvingo Road
imiwo semumwe akanga ari muwo mumusangano uyu vakauya vachizoteerera vakatambiranawo sei nemashoko emutungamiri wenyika
vakafara zvisingaiti vakafara boka iri ranga rine vakuru vatingati zvizvagwa zveZimbabwe nevamwe vakazvarirwa kuCanada nevakazvarirwa kuAmerica vatingati vana vechidiki vakazvarirwa kunze asi vachitarisa kuti vane chido chekuramba vachizvitima Zimbabweans saka vakafara vakuru nevadiki kusangana naPresident nokuti vanga vachipemberera kuti hatinofara nekuhwina kwakaita President
ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti pane vakakwanisa kuuya paingodeedzwa vanotsigira bato reZANU PF here kana kuti wakanga uri musangano waibata munhu wese zvake anobva kuZimbabwe
nokuti President ndiPresident wemunhu wese weZimbabwe saka vanga vakasununguka kusangana nevese vaida kusangana navo zvisina kutarisa kuti ibato ripi nokuti pavave saPresident ndiPresident wemaZimbabweans ese kwese kwese kwavanoenda vanozama kuti vaone vose vanenge vachida kuvaona.